vakabatidzomba vakumbovhara zvibhorani izvi pavaziva kuti vakakundwa nenhengo yeCitizen Coalition for Change vaLeslie Mhangwa. Asi vaimirira vachidzomba musarudzo kana kuti Chief Election Agent vakatenda Chitate vatimanyepo vachiti zvibhorani zvinovharwa manheru senzira yekuti zvisaurayiwe zvichizovhurwa mangwanani ega ega. Asi patavazivisa kuti nhasi zvakeva zvakavharwa, vabva vangoti chero zvamunenge mafunga. Mumwe muvhoti vasamusoni neweyemhuka vanoti vanofara nekukunda kweTriple C musarudzo dzemakanzu amuchinhoi, umo yakakunda mumawadhi gumi ikakundwa mumawadhi maviri chete.
Ini semugaro wemuchinhoi ndinofara zvikuru neTriple C nekuti yakakunda zvine mutsindo muno muchinhoi. Zvigaro aisingi zviviri chete ndo zvakangotorwa nezano oro nemamwe mabato asiri TriplC.
Bato reTriple C iro rainge riine vamiriri vatatu muparamende munzvimbo dzinoti Kariba, Chinhoi nekadoma rinonzi riri kutarisira kukundawo kukaroi, Norton, Zvimba East neChegu to West kuwedzera pazvigaro zvaragara riinazvo. Vaburiswa vabvuma kuti vakakundwa kuNorton navaRichard Tsvangirai vanove mwanakomana wemushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakari mutungamiri wekutanga webato reMDC.
Ndofanira kukudzai sevanhu vandashanda navo kuti I've considered defeat, ndabvuma defeat. Ndorongwa humwari.
Vatsvangirai vanoti vanofara nekukunda kwavaita vamuriswa vachiti vanofanirwa kubatana kuti nzvimbo yeNorton ibudirire sezvo vakaita zvakawanda.
I'm very happy and the Norton is on our team.
Mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu remasarandi West vaAusten Ndlovu vanoti zvakabuda musarudzo nezuro zvisatanga kuziviswa nhasi. Kukaribha vakasarudzwa kumirira awadhi 6 vaGeorge Masendu veTriple C vanoti bato ravo rakakunda mumawadhi mapfumbamwe ose mukaribha kunyange hazvo ZEC isati yazivisa izvi zviri pamutemo. Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo richamirira kunzwa zvizere kubva kuZEC, asi vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende. Dunhu remasarandi West rine zvigaro zveparamende makumi maviri nezviviri zvaikwikwidzwa. Muparamende yapfuura zanu PF yaive iine zvigaro gumi nezvisere, TriplC iine zvitatu, kuchitiwo nhengo yaive yakazvimirira imwe chete vamuriswa. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.